See you right after the...
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 23/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanodoma nhengo dzekomiti yepamusorosoro mubato ravo kana kuti Politburo vachidzosa nhengo zhinji dzanga dzagara dziri mukomiti iyi uyewo kudoma vamwe vanhu vashomanana vakambenge vaita sevaraswa nebato iri. Nengo nhatu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa mubulawayo nezuro dzinopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika pamunhu. Vemamwe mabhizimusi madiki pamwe nevanotengesera vamigwagwa vochema-chema kuti bhizimusi harisi kufamba panguva ino yezoro rekisimusi. Iyi ndiyo mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rezano PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vadoma nhengo dzekomiti yepamusorosoro mubato ravo kana kuti Politburo vachidzosa nhengo zhinji dzanga dzagara dziri mukomiti iyi uyewo kudoma vamwe vanhu vashomanana vakanga vamboita sevaraswa nebato iri kuti vapindewo mukomiti iyi. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvaitwa navamunangagwa izvi kuedza kubatanidza bato ravo pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mutoro wedu enhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vamunangagwa vadzosa vazhinji vagara vari mukomiti iyi kusanganisira mudzimai wavo amai Auxilia Munangagwa kuti vave nhengo dzepolitburo kwemakore mashanu ari kutevera zvichitevera kongresi yechinomwe yakaitwa nebato iri masvondo mashoma adarika. Pakaitwa kongresi iyi vamunangagwa vakabva vadoma vatevedzeri vavo vakonstantino Chiwenga navakembo Muhadhi pamwe nasachigaro webato amai Opa Muchinguri Kashiri pazvigaro zvavainazvo zvakabva zvangovaita nhengo dzepolitburo dzizere pachitevedzerwa zviri mubumbiro rezano PF.
I now appoint the full-fledged composition of the Politburo of ZANU-PF. As I have already mentioned, I have the two vice presidents.
Ndave kugadza zvino komiti zere yepolitburo yezanu-PF. Sekutaura kwandaita ndine vatevedzeri vemutungamiri vebato vaviri. Sekutaura kwandaita ndicomrade Chiwenga nacomrade Muhadhi. Sachigaro webato ndicomrade Opa Muchinguri Kashiri. Munyori anonane zvokufambiswa kwemabasa ndicomrade Obert Moses Mpofu vachitevedzerwa naLieutenant General Nyambuya.
VaObert Mpofu vadzoswa pachigaro chavagara vainacho chemunyori anonane zvokufambiswa kwemabasa mubato uye amai Mabel Chinomona vadzoswawo pachigaro chavo chemunyori anonane zvemadzimai uku vatino Macharakaire vachiitwa munyori anonane zvevechibiki. Mutauri wedare reparamende vaJacob Mudenda ndo vadomwa kuve munyori wezvemitemo vachitsira vapo mangwana avo vaitwa munyori wezvemigodhi. VaChristopher Mutsvangwa vadzoswa kuitwa mutauriri webato uye vachange vachitevedzerwa namai Chidosa Nyatwe. Vamunangagwa vadomawo vamwe vanhu vanga vave kumahombekombe kwezvematongerwo enyika vakaita sava Webster Shamu avo vaifungidzirwa kuti vaitsigira mai Joyce Mujuru panguva iyo vamunangagwa vaikwikwidzana namai Mujuru kuti vatore matomo kubva kune vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe navasupamandu Wanzira avo vanofungidzirwa kuti vaive kuchikwata cheG40 icho chaitsigira mai Grace Mugabe kuti vatore matomu kubva kumurume wavo hurumende yava Mugabe isati yapidigurwa nemauto. Vashamu vaitwa mutevedzeri wemurongi wemisangano kana kuti deputy political commissar vaJames Makamba avo vakarambidzwa kukwidza pachigaro chasachigaro weZANU PF mudunhu reMashonaland Central vakaitwa mutevedzeri wemunyoro anoona nezvekutakurwa kwezvinhu. VaManduwanzira vaitwa munyoro anoona nezvematunhu. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika Muzvare Sibongile Mugijima vaudza Studio 7 vari kuChinoi kuti zvaitwa navamunangagwa izvi kuedza kubatanidza bato ravo pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
ZANU PF iko zvine zviyasvika payapererwa ichazivi zvokuita zvachose. Apa vanhu vavadzorera mupolitibhuro vana Shamu, vana Supa, vana James, inyaya yekuti kunzvimbo dzinogara vanhu ivavo vari kuona kuti hakusisina munhu achanyanyoda zveZANU PF kana vanhu ivavo vasiri mumusangano. Ndokusaka vakungovapfekedzera pfekedzera.
Asi mumwe anoongorora zvematongerwo enyika vaRashwiti Mukundu vati kudomwa kwavashamu kunoratidza kuti munhu ane ushingi.
Munhu asingadzokere kumashure zviri nyore nyore, nekuti katarisa makore apfuura zvaita sekunge zvematongerwo enyika zvainge zvavaperera. Ticharangarira vashamu vachinyadzwa zvikuru vachinzi vaitsigira mai Mujuru zvikaita sekunge vashamu vapera. Asi kana paine chinhu chinoburitsa kutsungirira mubato reZANU PF, ndisingazive kuti chii chinokonzera kudaro kugara mune zvematongerwo enyika kwavashamu. Ndinoona semunhu hangu ane ruzivo nezvokuti basa remusangano ringafambiswe sei uyezve ane kutsungirira kukuru.
Pasi pebumbiro remitemo reZANU PF, mutungamiri webato ane simba rekubvisa vanhu vaanenge adoma kuva mukomiti iyi paanenge adira, uye vadomwa ava vachange vari pazvigaro izvi kwemakore mashanu ari kutevera pachazoitwa imwe kongresi yebato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Nhengo nhatu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa kubulawa nezuro dzapiwa mukana wekuvene mhuri dzadzo panguva ino yezororo rekisimusi mushure mekubvisiswa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika pamunhu. Vatatu ava havanoti Muzvare Samukeliso Chuma, vaMelusi Nyati navatamutsanga Ncube vakasungwa mushure mekuungana pachiumbwa chamushakabvu Joshua Nkomo pavaikurudzira veruzhinji kuti vaungane varangarire vanhu vakashaya munguva yegukura hundi. Vatatu ava vanzi vasakanganisa vafakazi vagare pakero dzavakapa kudare uye vanotarisirwa kudzoka kudare musi wa20 Ndira gore rinouya. Kusungwa kwavo kwakashoropodzwa nemasangano akawanda kusanganisirawo sangano reAmnesty International. Apo kwasara zuva rimwe chete kuti vanhu vapinde muzororo rekisimusi, vemamwe mabhizimusi madiki pamwe nevanotengesera mumigwagwa vanoti bhizimusi harina kusimuka gore rino sezvinotarisirwa panguva yezororo rakadai. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevari kuchema-chema nekuderera kwebhizimusi ndiMuzvare Patricia Ticharwa, vane chitoro chinotengesa hembe mudhorobha. Muzvare Ticharwa vati sezvo gore rino zvinhu zvanga zvisinganyatsofamba zvakanaka, vanga vaine tarisiro yekuti vanhu vogadzira kisimusi zvinhu zvichachinja.
Tichitarisa nemaprevious years, this Christmas hakuri low business. Vanhu havasi kufamba sezvavanosimboita kana ya Christmas. Vanhu vanoita apresha, vanhu hachachitenga. But this year iri toita kunge tisati kutombosvika paChristmas, saka ndingangoti business riri low, hakusi nyatsa kutengwa chaizvo chaizvo. Zvatine tichiexpecta because Christmas ndovatinosowanzoitawo mari. But this year vana vana mari.
Amai Benuda Konje vane vana vatatu vanotengeserawo kumusha weGlenview vatsigiro vachiti veruzhinji vari kuratidza kuti havana mari uye havasi kutengerwa sezvavange vachitarisira.
Bhizinesi hakuna mari, tatisakangotingangona maMerry Christmas but hapana mari mumtinotswerera kana kweni kana kushaya. Vanhu vakaomerwa wozi kuti zvifambe nonge mari ichitenderera.
Amai Jane Sanue mumwe mutengesi vatiwo kushayika kwemari kuchakanganisawo zvirongwa zvavo zvekugadzirira vana pakuvhurwa kwezvikoro.
Tasanawo neholidhi yasvika izvi zvakaoma. kana ana mari haisi kutenderera tachitarisirwa kuti neholiday zvinogona kufamba but pakaipa hakuna mari kunzi upenyu hwakatotiomera vana vadatsvagira nzvimbo dzemagrade 1 ndokarikupa mari dzacho vati mari hakuna.
Nyanzvi mukuongorora zveupfumi vamasimba manyanya vati kuderera kwebhizimusi panguva ino hakukatyikamadzi vachiti vanhu vari kutambira mari shoma dzisingakwani.
Tiri munyika iri kutambirisa vanhu mari dziri pasi, muchirungu anoti low wage economy. Zvinoreva izvo kuti tiri mudambudziko rekuti mari dzinowanikwa nevanhu vakawanda imari dziri pasi pasi. Zvino izvozvo zvikasangana nedambudziko rekuti mari yakawanda haisi kutenderera iyo iri low wage economy sokutaura kwandaita pachirungu, asi iri mari iri pasi pasi mukutambirwa kunoitwa mari nevanhu mukati mamabasa avanoita. Izvozvo zvinotoita kuti paite dambudziko rekuti avo vanonzi varombo vaya urombo hwavo hunotengwa hwakutowanda.
Vaendererawo mberi vachiti mari haisi kutenderera munyika sezvo zvinogadzirwa munyika zviri zvishoma, izvo zvoitawo kuti vanokwanisa vanoshandisira mari dzavo kunze kwenyika. Asi mumwe wevechidiki vahwanda Kapesa vati vagadzirira Krisimusi zvakakwana.
Vabereki ini ndikufairwa neKrismasi zvaizvozvi, Krismasi iri kundiita bho because ndozorakazvara yes ndagadzirira Krismasi ini ndatenga ende ndabhaya zvinhu zvangu zvandatenga ende ndikunorosterwa namadhambadheni ende zvese ndinazvo for this Christmas.
Gore rino Kisimisi change chicherechedzwa musi wesvondo, asi vazhinji vachichema chema nekuoma kwezvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvichakadaro, vagari vemumadhorobha vakawanda vari kutya kuti vachatamba Kisimusi nemusi wesvondo zvinhu zvisina kuvamirira zvakanaka nekuda kwekudhura kwezvinhu, dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi uye kushomeka kwemvura yekunwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemasvingo amai Judas Vanda vati matambudziko akaita sekushaya kwemagetsi nemvura apa kuti mumba mavo mushayiwe mufaro.
Aiwa, Krismasi yegore rino hapana kunakidza kwaichaita nekuti tatambura chikafu chedu chete chiri kuora mumativi kupfurikidzwa nokushayikwa kwamagetsi. Kugeza kwacho hatigezi, hatiwachi, hatiiti chero chinoshandisiwa nemvura, hatigoni kushandika nokuti hapana mvura, hapana magetsi.
Mashoko aya atsinirwa nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akile vati pasina magetsi hapana mimhanzi inodikana pamhemberero dzakaita semusi weKisimusi.
Mukatarisa kuti vanhu vazhinji vazhinji kumhemberero dzeKisimusi nechekuita kwekuridzwa kwemimhanzi uyezve kupakidzwa kwemagetsi nezvinhu zvakasiyana siyana. Saka kushayikwa kwemagetsi kunoita kuti vanhu vagari vange vanopinda muzororo iri. Tingati pachirungu vanopedzisira vakunzi vanenge vasisina tariro nechikonzero chekuti zvinobva zvaita kuti Krismasi iyi ive Krismasi yakasviba.
Mumwe mugari wemumusha weAscot kuGweru vaCharles Mazoro dzevati dambudziko remvura riri kukonzerwa nekudzimwa kwemagetsi richaita kuti vanhu vapedze zuva rose vari kuzvibhorani kana kuti kumatsime apo vanenge vachifanange vachifara.
Krismasi yasvika kudai zuva zvati tine matambudziko akasiyana siyana akawanda tiri kusangana nawo. Mari hadzisi kukwana uye vanhu havasi kukwanisa kuzvitengera zvizhinji zvekuti vafarewo nemhuri dzavo paKrismas. Zvimvura izvi zvatowedzerawo matambudziko agara kutosanganikwa naona vagari nokuti magetsi hakuna, mvura yacho haichakwanisi kupambiwa.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari veBikita reBikita Residents and Ratepayers Association vaMark Mutengani vanoti nyika yose chero kumaruwa kunoda magetsi nemvura kuti Kisimusi itambike zvakanaka.
Aisu agare kuBikita hakuna Kisimisi yatingati ine musoro iri kuzoitika nekuti vezino vari kuti hatina magetsi ekupomba mvura, vedzese kuti hatina mvura yekupomba magetsi. Saka zvakangooma Kisimisi ino kungova mazuva achangoverengwa kuti takapfuura musi wa 25 December iri zuva reKisimisi. Zvakaomera Bikita, zvakaomera Zimbabwe yese.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vanoti dhorobha ravo pamwe nemamwe maguta vari kuzama kutaura nezesa kuti isadzine magetsi kunopombwa mvura.
Saka takangofanana nemamwe madhorobha mazhinji ari muZimbabwe ari kuita dambudziko rokupa vagari mvura yakakwana nokuda kwokuti hatisikwanisa kuwana kupomba magetsi. Tikumboedza kumboengeja zvese apo nepapa zvese iringotipawo mapromisi kuti kana zvizvavo zvikange zvanaka vachatipawo kana dedicated line.
Mutauriri wezesa munyika Dr George Manyaya vanoti nyika yose yakatasana nedambudziko remagetsi, asi vati makanzura asati vasvitsa chikumbiro chavo chekuti kunogaiwa mvura kusadzimwe magetsi.
Hanzi ndaona kucheva cheva kuti vakanzurwa Pasinzi madaro, nisha investigate, tonyora, tonyora statement. We can go through statements, kuti we investigate, kuti dikomende panenya satanzo, satambo komplena wajiri mkandu.
Atina kwanza kubata kurukuta reze mando ze moto munyika, wasoda jemu. Seso wange wasiri kudaira nare mboja yavo. Atsivaka uza watu uruwe nao, kuti vano tarisira kuti musuwe kisimu usi magezi aninga aliko munyika, kuti vano wafare. Zesa ilu tatza kuwa anisa magezi, nekuda kwe kushomeka kwe mvura mudamure kariba, uye kukundikana kwe urume nda kukadzira magwenya e magezi macha munyika. Kukwereta magezi kune dzimwe nyika, kurukune tsao, seso zesa ilu kutatarika kubadara skwereti. Naka Mira Studio 7 Masvingo, Dini Godfrey Mtimba.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komiti inotungamirwa nebato reDemocratic Party muAmerica iri kuferefeta kurwiswa kwemuzinda weCapitol musi wa 6 2021 yaburitsa gwaro rayo rekupedzisira yakaburitsa pachena kuti vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vanofanirwa kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga. Kudzimwa dzimwa kwemagetsi kuri kuitika pari zvino muSouth Africa kuri pa stage 6 kunoreva kuti zvisvaro zvenyika iyi zvichange zvichishaya magetsi kwenguva inogona kusvika kumaawa masere pazuva paine mukana wekuwedzera nguva iyi munguva yezororo. Dzimwe mhuri 24 dzemuward 10 kumhondorongezi dzinoti upenyu hwadzo hwashanduka nekuda kwebindu radzakatanga nekuda kwekubatsirwa kwadzakaitwa nekambani yemigodhi yeZimplats. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bindu iri rinorimwa garlic, tsangamidzi neturmeric iyo ine midzi yakangoda kufanana netsangamidzi mukutarisika rakatangwa nemhuri idzi gore rino muna chivabvu uye dzakatanga kukohwa muna gumiguru nekutengesa zvirimwa kutanga kwemwedzi uno. Vakawanda vakawana mari pakati pemadhora mazana mashanu kusvika pamadhora chiuru chemari yekuAmerica iyo vanoti iri kushandura upenyu hwavo sezvo vaimbowana mari shoma pavairima chibage chete. Mumwe ari kurima garika akawana mari inosvika mazana manomwe emadhora ekuAmerica. Amai Evelini mupamba wachi vanoti pavakatanga zvainge zvakaoma.
Ndobva tatanga kushanda isusu nemombe dzedu masend holders 24 ndobva tagadzira mabeds aya ndobva tapedza ndobva tazoshaya namani tipend order imwe chete two beds svika takwana test takashanda masketa akadona nekuonda nekushanda haiwa pakasenzwa muchiona panaka kudai.
Amai mupamba wachi vanoti vari kufara nemari yavakawana zvekuti Kisimusi ino vachafara nemhuri.
Takaita mari dzedu izvozvi Krismasi dziri kuyaiha mumwe noumwe nemhuri yake tiri kutofara.
Mumwe ari kufara nekuda kwebindu riri kuvapa punduso iri ndiva Igwani Piki avo vanoti vakawana mari iyo yakaita kuti vakwanise kutenga mbeu yechibage nefotereza pamwe nekutenga zvekudya zvemhuri yavo.
Gadheni rino rakatibatsira zvikuru nguva yatakatengerwa galiki yatakabudisa muno inguva yekuomerwa kwavabereki kana kwemafamasi.
Kunyange hazvo zvinhu zviri kufamba zvakanaka varimi ava vanoti hapana mvura yemutsime isina chura vachiti vari kutenga zvirimwa zvavo veTraditional Grains Producers Association kana kuti TGPA avo vakavapa mbeu vari kuderedza ukoshi kuti vabhadhare mari shoma. Vapiki vanoti kunyange gariki ravo ranga rakakura asi mari yavakapiwa yainge iri shoma vachiti vangadai vakawana mari yakawanda kudarika mazana masere avakawana.
Tandokurudzira igrade nekuti quality yegariki anga ari mazihondesa zvokutiwo pagrade ivapa tachikurudzira kuti vanyatsoongororawo zvakanaka pavangoti sedzei kunyange takafara hetaiona sekuti grade yakatidzikisirei.
Asi vabatsel nyabadza vanove mukuru wekambani inotenga zvirimwa zvevagari ava yeTraditional Grains Producers Association vanoti zvirimwa zvinosiyana zvichienderana nekuti zvaitwa mufudze nemvura yakazvikwanira here uye kuti zvakasakurwa zvakanaka here kuti zvive zvemhando yepamusoro. Vanyabadza vanotenda kuti varimi vari kudzidza kuita zvese izvi kuti zvirimwa zvavo zvipinde mugrade repamusoro kuti vawane mari yakawanda.
chino chese nchitanga mneita machari wanofangizwa ukura kwe gari jineita sana yari mwane mtuo wakanaka chineita ngechi kutu wanorimira pamwepo asima itiri wanita anemu omba yao zino siyana wamwaneza manyua mashoma wamwaneza mpura shoma wamwasa kurezo kanaka sora rozi wa manyua chika grading ndo critical element I think wakaona wega mtao kwa kibuti asika tinori manamai ni asikuna ini mbeu zao zaka kura kupita zangu kutaka first crop I don't think we can master everything.
Va Elias Nyamombe vanoti chakanakirawo kurima garlic tsangamidzi neturmeric ndechekuti hazvidhure sezvo vachishandisa mufudzi wemombe uye vanotenga vanovavinga kunzvimbo dzavanogara. Mumwe mudzimai akafirwa nemurume amai Roger Stole vanozivikanwa saamai Bhinya vanoti mari yavakawana yakavapa tariro yekuti vanogona kutenga mombe dzavo pagore chipiri gore rinouya.
Ndandafunga dai ndatenga chimhuru tigorega kuramba ndongoitisa maricho tikatenga chimombe uchakati inini chengo chinga chimwe ndoona vamwe wokubatanidza naye tofamba ndopane chishuo.
Mukuru anoona nezvekudyidzana mukambani yeZimplus kana kuti community relations officer vaGeorge Matsoka vanoti vacharamba vachiyamura vanhu vemunharaunda dzavanoshandira uye project yebundu inoita kuti vaone mari nguva dzose uye kwavanotengesera kuripo kare. Vamatsoka vanotiwo bindu iri riri kuita kuti madzimai ave nemari dzavo vega kuburikidza nekurima uye mari yavo vanoipuhwa pavanenge vatengesa ari madhora ekuAmerica. Varimi ava vakapanana nzvimbo yakareba mamita zana nemakumi masere uye akapamhama mamita maviri. Vanoshandisa mvura yavanochera pamugodhi wakacherwa neZimplus uye vari kutarisira kucheresa mumwe mugodhi wega. Varimi vakawanda mumatunhu akasiyana siyana munyika vave kurima garlic vachibatsirwa nemasangano pamwe nemakambani akasiyana siyana anosanganisira ZimTrade uye zvirimwa zvinoti garlic, turmeric netsangamidzi zvirimwa zvinonzi zvine musika wakatomirira kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nonurai Jena.
It was a Friday my darling. Was a Friday, 7 to Pogine. Was a Friday.
Muchirongwa chedu chemagitare chasvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Benson Machanga anozivikanwa neremagitare rekuti Titans uyo anobva kumashava. Ngatinzwei nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Nandakarara. Around 5 a.m. Maxin. Nakatawa umerera. Ganzo anda kutsikirirwa. Kana mata. Vachakashaya basa. Pakarepo. Ndakazonzwa mupande panze. Pandakavhura window napepuka. Ndikaona kusina makore panze.
Magitare takamatanga mugore ra 2015.
Hama shamwari vabereki vaitwo kudii pamakazvitanga.
Pandakatanga zvemagitare ndaizama nepandinogona napo kuvanzira vari kumba vazaziva kuti zviri kuitika nyange mazikoma angu nekuti ndaiziva kuti vaizoti chimboita zvechikoro. Tinorangarira rimwe mazuva mama washenditi haungamhanyisi mbiri chimbosiya zvemagitare.
Mumhanzi wenyu uri kutambirwa sei muvanhu?
Maonero andinozviita music iyi iri kutambirwa zvakanaka chose. Ndinoona patinofamba vanhu vanoratidza kuifarira music iyi vachitipawo yavanotiwo pachirungu positive criticism vachiti shamwari ramba uchienda mberi.
Zvamungati ndo zvinokutambudzai mugemu renyu remimhanzi iri ndezvipi?
Machallenges atinosangana nawo, tine machallenges yekushaya mari yekurekoda music nemari yekushuta mavideos ane quality nezvakare tinoshaya exposure kune market iri kunze. Zvireva izvokuti vanhu vasiri munharaunda yandinogara havakwanisi kunzwa music yangu because handina mari yekuti ndiinde pamaplatforms mahombe anozikanwa nevanhu pakazara vanhu. Asi tinopa kutenda imi Studio 7 matipa uno mukana kuti tinzwike nyika yeZimbabwe.
Vanoda vanoda kukubata ivanokuwana ikupi
kune vese vanoda kutibata pa phone kana pa WhatsApp tinowanika number ndozinoti 0775 52 3446 uyezve pa Facebook tiripo page redu rinonzi Titans Crits pa Instagram pa Twitter Titans Crits pa YouTube Titans Crits Music.
Mune zvamungadiwo kusiyira vanokuteerera here nekamwewo kambo kamungade kubuda nako mudariro sechishanu kudai Woza Friday timbokati chwaa.
Izvezvi ndinedamba refura ndinaro rinonzi Hope kana kuti Hope Album rine masongs anokwana kusvika iwo 12 rakabuda riripo paYouTube. Chikonzero takariti Hope Album ndechekuti tropa tariro kune munhu wese ane zvese zvaari kuita kuti asaneta simba mukaka anodzinira. Vanhu ngavaramba vane tariro kuti rimwe zvavo zvichaita nani. Ngavasa give up, ngavaramba vachishanda kusvika zvavo zvaita. Paalbum iri takashanda na Legion, takata collab na Legion, na Lifire, na CLD, na Haina. Producer wealbum iri anonzi Majestone Flex.
Moti wanisa uzororo, patinozamira minamato. Moti pao minduro, ndaka kurira mujambwa. Musina kana chiedza. Diamureyo zvorwadza inzwayo mina mato wondo yangu ingori yerukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya wondo yangu ingori yerukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya ndakakurira munamo ishe wangu Ama dzese dzakaenda Ndipei meso ishe wangu Itariro nekutenda Wandinopa angori matombo Wandinopa angori masango Baba minamato Daire minamato Uhope inga wane ndinorota Baba minamato Daire minamato Ndinorota baba wondo yangu ingori yerukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya wondo yangu ingori yerukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya kuchema kuita kunge mutemo kusuwa ndakubude muhana yangu Misozi yangu ngaibudire kunduzo Misozi yangu ngaidirizire rugare Iyo namo yakandionesa chishuku Autano auna kumira mushi Mapatino zama asi zvinoramba Patino pata mumishando zvigofamba Wondo yangu ingori yerukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya wondo yangu ingori yerukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya ndakakurira munamo ishe wangu ama dzese dzakaenda ndipei meso ishe wangu itariro nekutenda wandinopa Angori matongo Wandinopa Angori masango Baba Minamato Daire minamato Uhope Inga wani ndinorota Baba Minamato Daire minamato Uhope Inga wani ndinorota Baba Wondo yangu
Aiwa, tinotenda zvikuru mukomana wechidiki ari kusimukira Titans Benson Machanga manzwa muhurukuru yanga achiita aina Ivan Zininga weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kukurukura pamusoro pegadziriro dzezoro rekisimusi dzamuri kuita imi vateereri muri kumativi mana enyika. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wokutumira mashoko ku Studio 7 shandisa iWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi Mutungamiri webato rezano PF yevari mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vanodoma nengo dzekomiti yepamusoro mubato ravo repoliti bilom. Nengo nhatu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa kubulawa nezuro dzinopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vemamwe mabhizimusi madiki pamwe nevanotengeserawo migwagwa vochema-chema kuti bhizimusi harisi kufamba zvakanaka panguva ino yezuro rekisimusi sezvavanga vachitarisira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Gaino kumede Saidi.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu oluhle mhla ka 23 Mpalakazi 2022. Igama lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla
ukuthi bababophe bekhumbula bona kuyajenisa ukuthi into liyabadi unity vele kayikho. So which is by regard njengokuthi izaphu yasurrender they conquered. So i relationship ekhona izaphu lezano is that of a conquered and the conqueror. Kume sithi a horse and the rider.
Umthetho andaba kamantshi obulawayo magistrate court namhla ukhulule inkokheli yenhlanganiso ezizimeleyo ebotshwe izolo ngemva kokuhlawula isibambiso sebail senkulungwane ezingamathumi amabili zamadola eZimbabwe $20,000 umuntu ngamunye.
I now appoint the full-fledged composition of the Politburo of ZANPF. As I have already mentioned, I have the two vice presidents, as indicated, Comrade Vice President Chiwenga, Comrade Vice President Mohadi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa, ongumkhokheli webandla elibusayo leZANPF, namhla wethule uluhlu lwamalunga abumba idale laphezulu lebandla lakhe ele Politburo, lapho engeze khona amanye amagama abantu abakade bengekho kulo. Njengoba ikhisimusi sifikile, yekela kuliviki kuhlelo Woza Friday silethulele umculi wengoma zomdumo wokholo uOnesimo Ngcotsha Mpofu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Abathathu laba ababotshwe.
Umthetho ndaba kamantshi owebulawayo magistrate court namhla ukhulule unkosazana Sam Chuma, umqondisi we-girls table, umsekeli kamqondisi we-ibhethu likaZulu umnumzana Thamsanqa Ncube, lelunga lenhlanganiso le umnumzana Melusi Nyathi, ngokubahlawulisa isibambiso se-bail senkulungwane ezingamathumi amabili zamadola eZimbabwe $20,000 umuntu ngamunye. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abathathu laba ababotshwe izolo balala bevalelwe bamiswe phambi komthethwandaba namhlanje besetheswa icala lokwephula usahluko 37 wesisekelo sombuso ngesikhathi benanza ilanga le-Unity Day bebemelwe ligqwetha elisebenza phansi wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Jabulani Mhlanga oyale ukukhuluma lentatheli izindaba ethi uyaphuthuma ukuze izibotshwa zikhululwe masinya ejele. Esedale umhlanga ekhulumisana lomantshi uBusani Sibanda lomtshutshisi unkosikazi Mashaje ubike ukuba izibotshwa azilansolo lamapholisa lendlela abaphathwe ngayo, njalo uyacela ukuba bakhululwe bathonisiswe icala ababhekane lalo besuka ngekhaya buye bazalandela zonke iziqondiso zesibambiso. abathathu laba bakhangelele ukuphenduka edale likamantshi ngomnyaka ozamhla ka 20 zibandlela. Umqondiso webhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukuvinjwa ukunanza ilanga le Unity Day kuphikisana lenkulumo yokubambana kahulumende.
Kulusizi ukuthi abantu behlukunyezwe bekhumbula izihlobo zabo ezabotshwa ezabulawa ngohulumende. Uhulumende nalowo eqede ebabophi ebabophela into abangayenzanga ebafayindise ebanikeza ibheyili yemali edulayo. Kodwa hhayi, akulandaba uNkulunkulu ngakhe wonke umuntu, awubulali bantu ubusuzenza wena iqhalaqhala uthi uyalungisa udaba kungalanto yenzayo esenza izaba.
Umabhalani webandla lezaphu kobulawayo umnumzana Vivian Siziba uthi kuyathusa ukubotshwa kwabantu ngelanga le-Unity Day.
Ukuthi bababophe bekhumbula bona kuyajenisa ukuthi into liyabadi-Unity vele kayikho. So ukuthi bayirigada njengokuthi izaphu yaserunder they conquered. So i-relationship ekhona izaphu lezanu is that of a conquered and the conqueror.
Ekhuluma engakabotshwa ilunga le-ibhethu likaZulu umnumzana Melusi Nyathi uthe kulihlazo ukubotshelwa ukubuthana benanza abathinteka ngegugurawundi.
Ukuthi yizeleze ukuthi abantu baxoxe ngalo lolu daba, izinduna zilide. Ngizwile bengimlalele ekhuluma izolo, ukhuluma into angayipraktiziyo.
Abathathu laba babotshwe izolo balala enkambeni yamapholisa enzikini yedolobho eCentral Police Station, basiwa edale likamantshi eTrade Gold Magistrate Court. Uncubelo Nyathi befakwe izankosi ezandleni ngemva kokubavumela ukuthi bahlawule isibambiso sebail. Umantshi uSibanda ubakhuthaze ukuba bengephuli iziqondiso zesibambiso ibail. Abathathu laba bakhangelelwe ukukhululwa namhlanje lesibambiso ingabhadalwa kulungiswe lamaphepha okubakhulula ngesikhathi bengakayi ejele lekhami. Udubo lokwaliswa kanye lokubotshwa kwabantu betshengisela ngokuthula njengalokho okwehlele abathathu laba ihlala isolwa ngabenhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele ezigoqela e-African Commission on Human and People's Rights, lenhlangothi zomanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations. Lezinhlanganiso zithi kulilungelo lomuntu wonke ukutshengisela ngokuthula lapho kulokubahluphayo phansi kwezivumelwano zamazwe omhlaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ongumkhokheli webandla elibusayo leZANU PF namhla wethule uluhlu lwamalunga abumba idale laphezulu lebandla lakhe elePolitburo, lapho engeze khona amanye amagama abantu abakade bengekho kulo. Amalunga la agoqela labo abakade bevele bekukhomithile, labanye abakade sebalahlelwa emsamo asebephendukisiwe, labalutshwana abatsha. Abacungubungula ezombusazwe bathi lokhu kuveza ukuba uMnangagwa uzimisele ukumanyanisa amaxuku adonselanayo kuleli bandla ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. UMnangagwa uqale ngokwethula amagama abasekeli bakhe kubandla, omnumzana Constantino Chiwenga lo Kembo Muhadi kanye lomgcini sihlalo webandla unkosikazi Opam Chinguri Kashiri ababuyisele esikhundleni abakade bevele bekizo.
I now appoint the full-fledged composition of the Politburo of ZANU-PF. As I have already mentioned, I have the two vice presidents, as indicated, Comrade Vice President Chiwenga, Comrade Vice President Mohad. The chairman of the party is Comrade OCZ Mchinguri Kashiri. The Secretary for Administration is Dr. Obet Moses Mpofu. His deputy is Lieutenant General Nyambuya.
Abanye ababuyiselwe ezihlalweni zabo kuPolitbureau bagoqela umnumzana Obert Mpofu ongunobhala umkakhe unkosikazi Auxilia Mnangagwa ozabona ngokwezethekeli lezemvelo unkosikazi Mabel Chinomona obona ngabesifazane uThino Machakaire obona ngezabatsha usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda ophiwe isikhundla sokubona ngezomthetho esasibanjwe ngumnumzana Paul Mangwana yena oseza kubona ngezokwemba kulabo asebebuyiselwe kuPolitbureau bevela emsamo bagoqela umnumzana Webster Shamu ozasekela umqoqi wezenhlelo zebandla uDeputy Political Commissar umnumzana James Makamba owake wavinjwa ukuncintisela isihlalo sikamgcini isihlalo weMashonaland Central ephiwe isikhundla sokusekela obona ngezokuthwala kwempahla lo mnumzana Super Mandiwanzira ozabona ngezezabelo ochubungula ezombusazwe umnumzana Joseph Chuma engelinye lamalunga eCentral Committee yaleli bandla uthi iPolitbureau le ikhombisa isifiso sikaMnangagwa esokubambanisa ibandla lokuqhubekelisa phambili inhlelo zokuqeqetsha lokulolonga abatsha kwezombusazwe.
Ekwenzeni lokhu ngiyananzelela ukubana kube lokuntshintsha okuthize ukukhona. Siyabona bakhona abanye abantu abatsha abangenileyo kuPolitbureau labanye abadala abaqhubeke belokhu bebambe izikhundla zabo abevele belazo. Khonokho yiko okutshengisela into esiyibiza ngesiNgisi sithi yi-continuity.
Kodwa umnumzana Msongelwa Ndlovu eyinye njalo ingcwethi yecubungula ezombusazwe uthi iPolitbureau le ikhipha obala ukubana akula nguquko phakathi kombuso kamuyi umnumzana Mgabe lokaMnangagwa.
Nanku-ke le abayibiza iSecond Republic isibuye yabacela njalo ukuthi bakapule bebulala bedeliza ilizwe. Akula mbono kumbe ingqondo ezintsha ezivezwa lapha.
Isisekelo sebandla leZANU-PF sithi umkhokheli webandla ulamandla okukhipha nguloba ngubani kukomiti yePolitbureau lapho afuna khona. Kodwa bonke laba bazahlala ezikhundleni zabo kuze kube lomunye umhlangano omkhulu weKhongolosi Congress ngemva kweminyaka emihlanu. Esinye isizalwane seBotswana sesiphathise imuli yeZimbabwe yalahlekelwa ngamalunga amabili kungozi yomlilo ngesitanda lapho abazakwakha khona umuzi wabo. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
UmSamaria omuhle ngonkosikazi Sibongile Msimanga, isizalwane seBotswana esinikeze imuli kamnumzana Decent Spanda, indawo yokwakha engabiza inkulungwane ezingamakhulu amathathu amapula i-300,000. UmSimanga utshele iStudio 7 ukuthi ubone kufanele ukuthi aphathise imuli yalahlelwa ngumama lendodakazi eleminyaka emibili kulandela umlilo waqhamuka endlini yabo etlokwe ngomfumfu.
Lami ngakhangela ukuthi mina ngilani engilakho, ngakhangela indawo lami engayinikezwa nguNkulunkulu ukuthi ngingenzani ngayo ingaka, nothi ukuthi inkulu ngingenzani lama kungancedisa. Ngingayithatha ngiyithengise kumbe ngibanike imali, ngathi kungcono njengokuba bengala ndawo yokuhlala betshele endlini kamnikazi, ngibanikeze indawo ileyo. Ngibanikeza yona na ngibanikeza indawo yona leyo kanye baboleki, banikeza ukuthi bayakhelwe sibancedise bahlale khona lapho.
UmSimbanga uthi indawo izabhaliswa ngaphansi kwebizo lezingane ezimbili ezaphephayo engozini yomlilo. Enye ingane iyatsha kabuhlungu kodwa yaphepha ilenyanga ezine. Ubaba wezingane uSibanda uthi uzizwa eduduzekile ngosizo lutholayo lokhe kwehla ingozi yomlilo, wona wabangwa ukuduba kwesigxingi esilomlilo ukupheka igasi.
Ngibonga kakhulu uMama uSimanga into owangenzela yona, wanikeza abantu abami bobabili indawo yokuhlala. Ngenhliziyo alayo lobuhlungu wabuzwayo ngesikhelo esokuthi uyakwazi ukuthi abantwana laye ngumuntu ongumama oba nabantwana. So ngiyabonga kakhulu. Into engiyicelayo luncedo lokuthi abantu abami khona lawo abathole khona bekwanise ukuthi kuncedise ukuthi bekwazi ukuyakhelwa.
okade encedisana lemuli kaSibanda lokho kwehla umonakalo umnumzana Mluleki Mbebe uthi bajabule ngesandla somusa sikaMsimanga khathesi sebezama ukudinga izandla ukuthi kusungulwe uhlelo lokwakha
into esesicela lapha kakhulu ukuthi siyisizwe besicela asilayo imali kwamanje sisasungula sisaqalisa sebancane so besicela ama donations izimali zokuthi umulo imdeni lo uyakhelwe indlu lapho abazahlala khona eBotswana nje abalahlekelwe konke ngoba sibazinamela impahla lokudla okwamanje sesithola iplot ukuthi beyakhelwe endana semithi muthabi kwesokucela kuphela ngalesi sikhathi bazali ihlobo zenkosi
umnumzana Titus Nxumalo umgcini sihlalo esizanani caregivers uthi njengenhlanganiso baqhubeka bephathisa imuli zabantu bekhaya ezizithola zisebunzimeni
uyamnika kaMboleki umnikile 400 squares enthemba ukuthi ngentengo yeBotswana ingaba iaround 300,000 ikho ke ngokunjalo hlobo zami esizweni sakithi kuseselabantu abalenhliziyo ezinhle njalo ndithanda ukuthi libe kwazi imhlaba wonke lisincedise ngama donations libe kwazi futhi ukuthi simile eBotswana njengabazali babantwana abantwana nxa bese eBotswana bakhuthazene ukuthi babonane labazali besizanani caregivers nqabe lenhlupho
ingozi yomlilo ehlela imuli kaSibanda ngesikhathi unkosikazi wakhe uPink Insingo ephekela abantwana uSibanda wayengekho ngesikhathi sengozi kuthi umntwana oleminyaka eyisithupha wayedlala phandle indodana eleminyaka emibili yadlula kusanda kwenzeka ingozi kukanti umama wabhubha ngemva kwesikhathi esesibhedlela sePrincess Marina eGaborone ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana
Okwamanje wathi sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Mhlaka 16 ngenyanga kaMpalakazi, uGatsha lweSocial Council kumanyano weUnited Nations lwavotela ukuthi ilizwe leIran lixotshwe kukhomishini ephathelane lendaba zabesifazana kulumanyano e-Commission of the Status of Women. Umeli weMelika kumanyano weUnited Nations, unkosazana Linda Thomas Greenfield, wathi umthelela walelinyathelo ukuthi lizanyikinyisa umhlaba wonke njalo wagcizelela ukuthi imizamo le ekhokhelwa ngeleMelika iphathisa inhlanganiso yezezimeleyo e-Iran. Inyathelo leli lona elimqoka lathathwa kulandelwa ukuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana ngohulumende weIran kanye lesihluku sakhe kulabo abatshengisela ngokuthula ezitaladini zalelo lizwe okwabangelwa yikufa kukaMahsa Amini owayeleminyaka engamashumi amabili lambili ezandleni zamapholisa ngenyanga kaMpandula. Uhulumende weIran mhlawumbe wacabanga ukuthi ukufa kukaMahsa kuzadlula nje kungabi indaba zalutho, kutsho unkosazana Thomas Greenfield. Kodwa ngalesi isikhathi kwakulomahluko abesifazana abalezibindi abazintathela izindaba uNilofa Hamedi loElane Mohammed basakaza lolu daba. Abantu beIran bathi beluzwa bathi sokwanele. Abesifazana beIran kanye labesilisa abemhlobo ehlukeneyo basukuma batshengisela bathi bafuna ukuthi amalungelo abo ananzwe bemanyaniswa indikimba ethi owesifazana impilo lenkululeko. Uhulumende weIran wazama wehluleka ukuthi avimbele abantu belizwe lakhe ukuthi bekhulume kunyanga ezintathu ezedluleyo ngokubabopha ukuhlukuluza inkulungwane lenkulungwane zabatshengisela ngokuthula lokubethulela isigwebo esiphezulu esigoqela ukugwetshelwa ukufa ngemva kokuthonisiswa kungalandelwa umthetho. Umcebisi wogatsha lweNational Security umnumzana Jake Sullivan wethula umbiko othi ukuvotela ukuxotsha ilizwe leIran kugatsha lwe-UN Commission on the Status of Women ngezinye impawu ezibonisa ukuthi maningi amazwe avumelana ukuthi eleIran sokufanele livume umlando eliwetheswayo. Waphinda wanika umzekeliso wesinqumo sogatsha lwe-UN Human Rights Council ngenyanga edluleyo esamukelwa ngabaningi esokubumba ikomiti yokuphenya uchuku lukahulumende weIran ebantwini bakhe. Wathi mhlaka 8 ngoMpalakazi, amazwe ayisishiyagalolunye alobe umbiko esola ukuhlukuluzwa kwabesifazana abatshengiselayo ngohulumende weIran. uthi kufanele kwenziwe yonke imizamo yokuthi kulandelwe umthetho kumacala adalwa iziphathamandla zikahulumende we-Iran. Ngemva kokuvotela ukuthele Iran lisuswe ku-Commission ye-Status of Women, u-Ambassador Thomas Greenfield wathi lelo lilanga elibalulekileyo njalo wathi samela umasa, samela abesifazana, njalo samela impilo.
Lapho ke belilalele ukudaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Usuku lwekhisimusi lusuku lwentokozo oluthakazelelwa ngabantu bonke emhlabeni jikelele, kodwa kabavumelani ngendlela oluthakazelelwa ngayo. Abanye bathi kufanele kuyiwe ezinkonzweni, abanye njalo besithi lusuku lokunatha utshwala. UThuso Khumalo osethulela loludaba eseJohannesburg kwele South Africa uxoxa labomdabu lamakholwa bechaza ukuthi kungani lolusuku beluthakazelela ngendlela ezehlukeneyo.
Ungezwa sokukhala lezingoma emisakazweni lasezitolo ezithengisa kutshiyeneyo, uhle wazi ukuthi ikhisimusi isifikile. Iningi lamaKristu baluqakathekisa kakhulu lolusuku lwekhisimusi ngoba besithi lusuku lokuzalwa komsindisi uJesu Kristu. Umfundisi webandla lamaZayona uBishop Louis Guduza uthi indlela eqodwe yokunanza lelanga ikungena emthandazweni abantu bekhonza bebonga isipho esinguJesu osindisayo.
Mina vele I don't agree with abantu abahamba becelebrator ngokuphuza utshwala. Uvele umuntu uyabe esiphuzela utshwala but abesethatha ilanga le-Christmas alenza ngazathi kuthiwa ilanga lokucelebrator. How do you celebrate uJesu Kristu odadliwe?
Kodwa-ke lolu suku alusathakazelelwa ngamaKristu kuphela, sekulikhefu elithakazelelwa umhlaba wonke jikelele. Kanti-ke ingoma zokuzithokozisa lamanzi amponjwana yikho okuhamba phambili ngalelanga. Ingcitshi kwezomdabu uMnumzana Sidumo Nyandeni uthi kuleqiniso ukuthi kuzwekazi le-Afrika ilanga lekhisimusi langena njengesiko lesiKristu, kodwa-ke okhokho iningi labo abangekho esiKristwini badinga indlela zokulithakazelela leli langa.
Eminyakeni lapha nabo obukhulu bethu sebemukele ukuthi sekunekhisimusi, bebesenza amadili phekwe utshwala kuhlatshwe inkomo kujatshulwe wenziwe yonke kuculwe yonke leyo nto kucule ingoma zesintu.
Kodwa kakhona amanye amaKristu angalinanziyo leli langa. Umvangelo ozibiza njengombhalo weBhayibhili uMduduzi Mgutshini uthi abukho ubufakazi bokuthi uJesu wazalwa aleli langa. Ngokutsho kwembali yaleli langa etholakala engwalweni eziningi kugoqela logwalo lomthombo wolwazi iBritannica, umhlaka 25 Mpalakazi bekulilanga elithakazelelwa isizwe samaRoma endulo uJesu engakazalwa. Ngalesi sikhathi bebethakazelela ukubuya njalo kwelanga ngemva kobusika. Isikhathi-ke lapho abebesenza khona amagigi kudliwa kunathwa lokuphanana izipho. Ngokutsho kwalo umthombo wolwazi, amaKristu aqale ukuthakazelela leli langa njengelanga lokuzalwa kukaJesu ngenkuthazo yombusi wamaRoma uConstantine owenza lokhu emva kokuphenduka kwakhe esengumKristu. Umvangeli Mgutshini uthi ubufakazi obukhona yikuthi umhlaka 25 kwakulusuku lokuthakazelela ilanga okwakungesinye sezithixo zabesizwe samaRoma endulo.
Ungakhangela kahle indaba leyi yekhisimusi, abakholwayo labangakholwayo bayaluthokozela lolusuku, kumbe ngithi bayalucelebrate usuku lwekhisimusi. Okuveza khona ukuthi indaba leyi isaseyimpica abadala, ngoba kumele kube lomehluko umuntu okholwayo nomuntu ongakholwayo ukuthi ulwemukela njani lolusuku lwekhisimusi. Nxa ungathatha iBhayibhili lakho ulivule usukisela kuGenesisi usiya kusambulo, ngeke uthole abantwana benkosi becelebrate lolu suku lwekhisimusi.
Iningi elithi okuqakathekileyo ngalolu suku yikuthi amakholwa lamangakholwayo ikhefu lekhisimusi selibaphe ithuba lokuphumula, ukubona isihlobo labangane kanye lokuzijabulisa. Minister 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
It was a Friday my darling. Was a Friday um 7
Njengoba ikhisimusi isifikile yekela kuliviki kuhlelo Woza Friday silethulele umculi wengoma zomdumo okholo uOnesimo Ngcoja Mpofu ukuze asondeze amakholwa enkosini yena ecula yokobulawayo. Asizwe ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
Isikhathi sekhisimusi isikhathi semuli lapho amakholwa ananza uzalo kaJesu Kristu kuthandazwa kudliwa kube kugidwe. Wona simo Ngcoja uzosibusisa ngomculo wakhe ake sizwe imbali yakhe.
Ile gama lami lokuzalwa ngizalelwe eMthabezi Mission Hospital ngafunda eMthabezi Primary, suka eMthabezi Primary ngasesiya eMthabezi ngesecondary ngifunde khona my secondary education up to A level, isuka lapho ngasesiya eLupane State University. Ikho lapho ke engenze khona izifundo zami zaphezulu.
Ngcoja wangena kwezomculo esemncane wakhula engoculayo kuzobela namhlanje uyaphambili.
Ngiqale ukucula ke ngisesencane ukuthi ngiseselabo 5 years bengile sengiqale ukucula ukuhlabelela ingoma zegospel lesikolo ngikhule ngito hlabelelayo. Njalo igama lami elithi Onesimo Ngcoja elithi Onesimo ligama lami lokubeth sebele engizalwe ngalo elithi ukuthi umuntu oletha inzuzo someone who brings profit. Ngihlabela umculo ke we gospel.
Ngumuntu wasindiswa kudala njalo ungumthumayeli oludumo kakhulu uthi yena ucula kulibizo kuye.
Into engibizele ukuthi ngishumayele evangeli ngokuhlabelela abantu benelise ukubaphenduke, abanye basikiswe, abanye bathule ukuthula nje ngokulalela ke lo mculo engicula. Njalo ngisebenza le Destiny Music Production producer wami uVictor T uyasisebenza sonke ke emculeni. Bakhona ke abanye esebenza labo abagoqela ke uSimphiwe Ncube, odadewethu lapha nabo uPauline, bakhona ke labafowethu uInnocent Nyoni esake sisebenzisane sonke ke emculeni.
Sela ilizwi lekhisimusi ubalaleli Mpofu ubatshele ukuthi utholakala ngapi kobafuna ukulandela.
Merry Christmas and a prosperous new year. Let's enjoy with our families and our loved ones, but let's take care of each other, let's take care of ourselves. Singasikhohle ukuthi singobani. Life continues even in 2023. Bakithi kasiziphatheni kahle, sikholise ndawonye. Mina ngithola kakhulu ngithola ku YouTube Onesimo Ngcoja Mpofu, ngithole ku Facebook ngokuthi Onesimo Ngcoja Mpofu. Uyangithola lakho Onesimo Ngcoja, ku-Instagram Onesimo Ngcoja, ku-TikTok Onesimo Ngcoja, njalo ke ku-Twitter uyangithola ngekhompana. Ngiyabonga kakhulu sekelo lwenu bakithi.
Siyabonga ngokubusiswa ngomculo osingenisa kukhisimusi kamnandi oka Onesimo Ngcoja Mpofu, onguye besilaye kuhlelo Woza Woza Friday. Libe lekhefulu ikhisimusi elimnandi elingela ngozi, liziphathe kuhle. Merry Christmas, igama lami uEzra Jesus Band.
siyabonga ezwethisa sibanda lo Onisimo Ngotsha Mpofu ku live talk namhla sikhangela ukuthi abantu beZimbabwe bayethakazelela njani ikhisimusi lonyaka endaweni ezijiyeneyo zomhlaba lapho abakhona sengeke hlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela umthethandaba kamantshe obulawayo magistrate court namhlanje ukhulule inkokheli yenhlanganiso ezizimeleyo ebotshwe izolo ngemva kokuba hlawulisa isibambiso sebail senkulungwane ezingamachumi amabili zamadola eZimbabwe $20,000 umuntu ngamunye umongameli Emmerson Mnangagwa ongumkhokheli webandla elibusayo leZANU PF namhla wethule uluhlu lwamalunga abumba idale laphezulu lebandla lakhe lePolitburo lapho engeze khona amanye amagama abantu abakade bengekho sesilugqibake lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asihlanganeni njalo kusasa kusihlwa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.